Vanoongorora zvenhabvu vanoti panguva ino Zimbabwe ingadai yave nechikwata chiri kuenda kumakwikwi e2014 African Nations Championships panzvimbo yekushandurwa shandurwa kuri kuitwa chikwata ichi sezviri kuitwa pari zvino. Vanhu ava vanoti nguva iri kufamba zvekuti Zimbabwe ingadai yave kushandisa chikwata chiri kuenda kumaAfrican Nations Championships mumitambo yeushamwari iyo vari kurongerwa neveZimbabwe Football Association seuriko nesvondo neMozambique kuBaba Fields Stadium. Asi vamwewo vanoti haisi mhosva yemurayiridzi weZimbabwe Warriors Ian Gorowa sezvo asina kupiwa mitambo neveZimbabwe Football Association yekuongorora vatambi vake pachiri nenguva. Muongorori wenhabvu vaAndrew Rhodes vanoti pane dambudziko guru rekuti panguva iyo chikwata chiri kuenda kuSouth Africa chichadomwa panenge pasina nguva yakakwana yekuti chikwata ichi chigadzirire zvakasimba sezvo mitambo yeushamwari nedzimwe nyika inenge yapera. Pamutambo weMozambique, murayiridzi wechikwata ichi Gorowa akashandura nevatambi vatanhatu chikwata chakatamba neTanzania mwedzi wapera achiti iye aroda kumbotarisa vatambi vatsva. Asi veruzhinji vanoti kana Zimbabwe ichida kunobudirira kuSouth Africa, ino ndiyo nguva yekuongorora masimbiro echikwata cheZimbabwe pane kuita gadziro nevatambi vasiri kuenda kumakundano aya. Varodzi vanoti chikwata chenyika chemakundano evatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete chingadai chakasarudzwa mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League ichangopera.
Chikwata chofanira kunge chakasarudzwa pakaperera mitambo yelegi yedu yemuZimbabwe.
Asi mumwe muongorori wenhabvu uyezve aimboridza pembe munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vasemu Amandawana vanoti vari kufadzwa nezviri kuitwa naGorowa sezvo ari kuedza kupa mukana kuvatambi vese.
Ari kuedza kutsvaga chaivo chaivo vakomana vanokwanisa kutamba zvakanaka, nokuti timu yedu hatisi kukwanisa kutamba zvakanaka ndosaka kumashure kwese tisiri kubudirira.
VaAmandawana vanoti kukundikana kwaGorowa kunenge kwakonzerwa neveZimbabwe Football Association avo vasina kumupa mukana wekuongorora vatambi panguva iyo aifanira kuita izvi.
Hapana chiri kumbogadzirirwa nokuti ZIFA ndoiri kusanganisa zvinhu zvese. Hapana gadziriro nokuti watowo mugariro wayo wokusanganisa zvinhu.
Vachitarisa mafambiro ari kuita gadziro iyi, varwodzi vanoti havasi kuona Zimbabwe ichikwanisa kubuda mugungano rayo.
Budirira ndikuona apa nekuti kuchinja kuinja kwemaplayer nokunonoka kuassembla timu zvinokontributa kuchiwa, saka hationi tichibudirira.
VeZimbabwe Football Association vari kutarisira kuti Zimbabwe ichatamba mumwe mutambo weushamwari neGabon vasati vaenda kumakundano emuAfrica aya. KumaAfrican Nations Championships ayo ari kupera musi wa1 kukadzi, Warriors ari mugungano rimwe chete neMorocco, Uganda pamwe neBurkina Faso. Urongwa hwakabuditswa neveConfederation of African Football huri kuratidza kuti Zimbabwe iri kutanga kutamba neMorocco musi wa12 ndira, vachizotevera nekutamba neUganda nekuzopedzisira neBurkina Faso. Warriors ayo akakwanisa kubudirira kuenda kumaAfrican Nations Championships maviri achangopfuura ari kutarisira kekutanga kukunda kusvika munharaunda yechipiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.